mazira tukuita tose kuti vamugabe vachiripo vari pachigaro chavo and maona kuti even mauto pavanga vachitaura vanga vachitaura kuti vamugabe ndi commander wedefense forces commander in chief and kana mauto ari kushandisa izwi iroro shoko iroro zvinoreva kuti hapana chaita sei chashanduka kasi atikuziva ndechekuti idzo mbavha dzanzakavatenderedza ndombavha dzinofanira kuita sei kusungwa
saka pane vamanzwawo ndivapi vasungwa
pari zvino hapana ati ataurwa kuti ndiani aita sei asungwa hatisati taane official position yekuti ndanani vasungwa vanhu of course vari kungotaurawo mawhatsapp kuti ndinangananga asungwa but hapana chatichataurwa officially nemilitary kuti ndiani ataisungwa
asi imi munoona vamugabe vachiramba vari pachigaro here kana kuti vanenge votomanikidzirwa kuti vange vachisiya chigaro ichi
handifungi kuti pane shoko rekuti pane ari kumanikidzwa kusiya chigaro panguva inoi nekuti chiri kuitika ndechekuti zvanzi zvoni vamugabe vanga vakomberedzwa nevanhu vanga vakuita take advantage of position yavo vakutanga kuita uori vakutanga kukanganisa nekuvhiringidza bato redu rezanup f ende ivo vanhu ivavo ndo vanhu vanga vakuonekwa kunzi vanhu vanenge vanga vachishandiswa nemaimperialist forces saka chiri kuitika ndechekuti tingatigadzire musangano wedu udzokere pakuve musangano unomirira zvido zvevanhu
saka munoona here vachikwanisa kukwikwidza musarudzo dzegore rinoya kana kuti panenge pakuya mumwe panyanga
handiti tiri kuenda kucongress congress ndokunotaurwaka kuti ndiani anofanira kunge achikwikwidza I think chinhu chatachiramba ndechekuti sezvamunoziva imimi vanhu vakaita sana Mnangagwa vanga vakudzingwa mubato redu vanhu vakaita seni tanga kudzingwawo mubato nemamwe macc member nemapolitical member zvichiitirwa izvo kuti kana tichienda kucongress tisazosarudza munhu watinoda